Mangwanana akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri Chivabvu 8, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vadzidzisi vari pasi pemubatanidzwa weFozeu vanoramba mari yavanoti shomanana yavakanga vanzi vapiwe nehurumende zvichitevera nhaurirano dzakaitwa pakati pevarayiridzi nehurumende nezuro.
Isu seFozeu taramba zvauya nehurumende kuti zvinenge zvomuto wenyemba kana achibatira pamashizha osarwa panhamo.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanovhura zviri pamutemo mahofisi matsva edare High Court kwaMutare vachivimbisa kuti nyika ichaita sarudzo dzakachena. Masangano anorwira kuti munyika muve nesarudzo dzakachena anoti haasi kufara nehurumende iyo inonzi iri kuda kutorera Zimbabwe Human Rights Commission masimba ekuongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vadzidzisi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vakaramba mari yavanoti shoma yavakanga vanzi vapiwe nehurumende zvichitevera nhaurirano dzakaitwa pakati pevashandi vehurumende nehurumende nezuro. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mamwe masangano anomirira vadzidzisi ari pasi peFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU anoti haasi kutambira mari shomanana yaavimbiswa nehurumende munhaurirano dzaakaita negurukota rezvedzidzo yepasi vapowo mavhima nezuro. Mutungamiriri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe iro riri pasi peFOZEU vataka vafira zhou vanoti hurumende yanga yati inoda kuvawedzera mari yavanotambira nezvikamu gumi kubva muzana asi vanoti mari iyi yakafanana nemutero wembwa. Vazhou vanoti vapa hurumende vhiki rimwe chete kugadzirisa zviri kunetsa kana kuti varayiridzi voramwa mabasa.
Isu seFOZEU taramba zvauya nehurumende kuti zvinenge zvomuto wenyemba kana achibatira pamashizha osarwa panhamo. Saka hurumende yanga yati ichadzokera vonoona kuti zvingapamidzirwa here zvikazouya zvovaonani kuti zvingapa jira riri nani kuvarayiridzi musi wa14. Saka zvatinoona ndezvekuti kana musi wa14 varayiridzi zvavanzwisawo kuti kunyange zvavo vatsamwisa mwoyo yavo yatumba asi mazuva mashoma angaita wika angavo dzinyemba next Monday inosvika. Saka tinohopa kuti hurumende ichange ichiuya neofa iri nani by musi weMonday waunosvika uyu. Kana zvatadza hapa vanozoti blamewo kuti hatina kupa hurumende nguva yakakwana yokuinda kuindustrial action, handizi kuti vanenge vachida chii. Saka varayiridzi vataridza chaizvo vanotungamirira FOZEU kuti vanzwisisawo although vakatsamwa, asi vataura zvekare kuti panguva iyeyi kubva mangwana kusvika musi wa13 vachange vachinzwawo kuti varayiridzi vanoti kudini nezvabuda kuhurumende izvi, nokuti zvichida varayiridzi vari muzvikoromo vanokwanisa kuti vatadza kuzvitambira. Saka zviri kuhurumende kuti izozivawo kuti vakuru vakuru vaangofanana navo nokuti vanoudzwa zvinhu navarayiridzi vari kuzvikoro.
Vasifiso Ndlovu vesangano reZimta vanotiwo sangano ravo haridzi kutambira zvataurwa nehurumende, asi mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUZ vaObert Masaraure vati kunyange vambenge vakati nhengo dzesangano ravo dzichange dzisiri pabasa panovhurwa zvikoro nhasi, nhengo dzesangano ravo dzichaenda kubasa asi dzichaswera dzichidziya mushana dzisingashande kudzamara hurumende yanzwa zvichemo zvavo.
Tinoona vamwe vataa tichifamba navo mundimba vaita kudududza pakugwisa kwataa tichiita kuti zvido zvishuro zvevashandi zviwanikwe zvichigadziriswa, asi seunion seartis tikuenda mberi kwataa kuita ndekwekuti Mangwana zvikoro zvichivhurwa takutanga ne sit in ta deploy ma teams country wide zvinona task force yedu ya mobilizer zvinodadisa kwazvo vari kufamba ma schools sit in iripo asi vachi mobilizer for full blown strike kumberi kwatakuenda kuti tikuona kuti tichatozoita strike iri full blown tiritoga pasina ma unions kana vakaramba vachidududza asi ma members edu ari kuita sit in vamwe vari kuti havasi kwanza kuita sit in vari kuenda kunoita ma consultation but going forward we are going for a sit in
zvichakadai vazhowo vati Sefozeu vave kutarisira kuita musangano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Chimwe chabuda zvekare ndechekuti vacation leave yadzorerwa kuti varairidzi vachange vachikwanisa kuti vatore vacation leave, asi chazongonetsa ndechekuti hurumende inoti haina mari yokuti avo vane mazuva akakwana vacation leave vange vachinda kamwe chete, saka vanoti vachaenda vachiita zvikwata zvikwata so that munhu anokwanisa kutora vacation leave iyo katatu, isaizva kuti munhu kana asvitsawo 7 years anoenda 3 months kuvacation leave. Zvekare zvevanga vachiti vacation leave inokwanisa kuzotora se manpower development leave, saka isu sevarairi tinongoda kuti vacation leave idzoke sezvairi pamutemo kuti munhu apedzawo 7 years anoendawo kukotoro re 3 months. Chimwe zvekare chisina kunyanyobuda zvakanaka rural and hardship allowance. Hatina kunyatsobuda zvakati jekejeke, zvinongoita sekuti zviri pa 10%, saka tika 10% ye $13 zvinhu zvinoratidza kuti hapana zvinenge zvaitwa. Isu tanga tichida 75% of basic.
Vamavhima varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure nevepublic service commission vachiti harisi basa rehofisi yavo kutaura nezvemari dzevashandi vehurumende. Pakavharwa zvikoro mwedzi wapera, vadzidzisi vakati havasi kuzodzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nhasi, asi zvichitevera nhaurirano dzanezuro idzi vanoti vave kupa hurumende mazuva manomwe ekuti inzwe zvichemo zvavo kana kuti voramwa mabasa. Varayiridzi vanoti havasati vambowedzerwa mari kubva muna 2013 uye vanoti vanoda kuwedzerwa mari iyi nezvikamu zana kubva muzana, vachiti upenyu hwavaomera pamusoro pekupiwa mari dzekushanda vari kumaruwa kana kuti raw allowance pamwe nemukana wokuenda kurivhi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika retired general Constantino Gouveia Dominic Nyika Dzino Chiwenga vanoti Zimbabwe ichazove nesarudzo dzichaitwa murunyararo uye pasina mhirizhonga. Vachiwenga vakataura mashoko aya pakuvhurwa kwedare repamusoro rehigh court kwaMutare neZuro. Vachiwenga vakati hurumende yainge yakatokoka nyanzvi dzekunze kuti dzizoona mafambisiro achaitwa sarudzo idzi, uye kunze kweizvi sarudzo idzi dzichaitwa mujekerere kuitira kuti zvichabuda zvinge zvisina anopokana nazvo. Mutoro wedu wenhaulo yedhamu Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachitiko ichi, Vachiwenga vanoti kuvapo kwedare repamusoro iri kudunhu reManicaland kushapa kuti mhosva dzakakodzera kuenda kudare iri dzitongwe nechimbi chimbi. Nyaya zhinji dzaida kunzwikwa nedare iri dzaiendeswa kuHarare, asi hurumende yave nematare kumasvingo uye ragara riripo kuBulawayo. Vakaudzawo mumwe wevanhu vange vari pachiitiko ichi kuti kubazi rejudicial services commission kana kuti JSC kuchiri nezvemhingamupinyi zvinosanganisira kushomekwa kwevashandi vakaita sima magistrate nevamwe vashandi vekumadzitare, izvo vavimbisa kuti zvichagadziriswa. Mukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava vanoti shuviro yeJSC kuti kutongwa kwedzimusva kuendeswe kunzvimbo uye matunhu akawanda munyika kuitira kufambisa zvakanaka uye nenguva kwenyaya idzi. Vakatiwo kunonoka kutongwa kwemusva kwave kukonzera kuti paitwe huori. Vapasimonya kureba kuita rinoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanoti dare iri rauya panguva yakanaka apo nyika yatarisana nesarudzo.
Nyaya hombenye mabeklogu anoitika kumatare kuti matare anenge akakonjeswa nenyaya dzinenge dziri kupera. Bachandinofunga kuti chakanyanya kukosha ndechekuti yauya panguva yatirikuenda kumaelections. Tinozva kuti sarudzo dzichipera kuchaita maresults anokondeswa, saka zviri nyore kuti kana paine kucontestations dziripo dzoda kunhu ari kuramba maresults kana kuti anofanira kunge achiongororwa nematare zvinenge zvakuitirwa padhuze. Vagari vemuno mamutare kana kuti vakumacontestants ekuno kumanikaland province nemama province ari padhuze pane pasina chikonzero chekuenda kuHarare, saka tinotarisira kuti ichabatsira zvikuru panguva yemaelections atiri kupinda inoyi iyo High Court yavhurwa iyi. Uyezve maybe tinotarisira kuti ichange ichibatsirawo zvakare kuti nyaya dzakaita sedze corruption or anti-corruption cases dzinge dzichikasika kuitwa nekukurumbidza anti-corruption courts achiuyawo kuno kumanikaland. Ndozvatinonyanya kutarisira izvozvo.
Vamako Machona, mutungamiriri webato rinopikisa Red African Democrats TAD, avo vanoti kuvipo kwedare iri kushabatsira zvikuru kuti nyaya dzizeiwe nechimbi chimbi uye zvisingadye mari yakawanda pakufamba kuenda kuHarare.
Tinofara chaizvo nekuti kuno kwamutare kwavhurwawo dare repamusoro kuti nyaya dziya dzinenge dzichitadza kugadziriswa pasi apa kumacourts masmaller courts dzinowanawo mukana wekuti dzinoongororwawo pamusoro. Mutare yanga ine dambudziko kuti nyaya idzi dzaizopedzisira dzaonda kuHarare, saka zvaita kuti vanhu vadi vaspende more money vachitravhera nekunogara. Ende nyaya idzonzi dzoka futi next week, dzoka mwedzi unouya, icharamba ichingori dambudziko rokutravhera wakananga kuHarare kana kuBulawayo.
Mambo Zimunyaki Ben Virindi vanoti mhosva dzanga dzave nenguva dzakamira dzichafambiswa nekuchimbidza.
Wei High Court inei mwamutare muno mudunhu remanikaland province zvichabatsa zvikuru matambudziko emhosva kwati enyaya dzanga dzagarisa dzichizirumira kuenda kuHarare. Tatine bekuloko yakakura mumanikaland munomu yenyaya dzakamira kutongwa, dzimwe dzacho dzine 5-6 years nyaya dzisikatongwi, dzagarisa dzisi dzakamirira kuti timire mulaini kuti titongwe kuHarare. Saka nokubudisa nekuvakwa kwaitwa High Court panapa manikaland isiya simuka, nyaya dzose dzavanhu dzakagara dzese dzakuchipira dziri padhuze, saka madhisitrict ese emanikaland province dzese achabatsira zvikuru chaizvo.
Vamwe vaiva pachitiko chekuvhurwa kwedare reHigh Court, mukuru wemajeri vaparadzai Zimondi, vamwe vakuru vemapurisa vechiuto uye vashandi vekuhurumende kusanganisira gurukota redunhu remanikaland amai Monica Mutsvangwa, mutongi wematare epamusoro Judge President Justice George Chiweshe nemamwe makurukota ehurumende. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.
Bato reMDC inotungamirwa namzvinafundo Welshman Ncube, iro riri mubatanidzwa weMDC Alliance, rakashora zvikuru mashoko eZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ekuti haisi kukwanisa kudhinda magwaro ekuvhotesa ane Braille kuitira kuti vasingaoni vakwanise kuvhota voga musarudzo dziri kuitwa gore rino. Bato iri rinoti ZEC haisi kugadzirisawo zvikwanisiro zvevakaremara kuitira kuti vakwanise kuzvimirira musarudzo. Mutauriri webato iri vakurawo nechihwai vaudza Ivan Zininga weStudio 7 kuti vacharamba vachirwisa kuti ZEC iite zvainosungirwa nebumbiro remitemo yenyika.
Tiri kunzwa kuti pakanga pakabvumira kuti panofanira kunge pane midziyo inoita kuti vanhu vasingaoni nevanhu vasinganzwi uye nevamwe vakaremara vasakwanisa kuvhota. Saka dambudziko iroro vakwanise kuvhota. Saka dambudziko ratinaro nderokuti vanofanira kunge vachiisa zvinhu zvinoita kuti vanhu ava kodzero dzavo dziremekedzwe.
Iwo mutemo constitution yedu yenyika maererano nerubetso rwerworwe yanga isina here chimwe chisungo chayakaita chinomanikidza ZEC kuti imire nemashoko iwayo?
Kodzero yemunhu wese ndofunga iri mubumbiro romutemo. Kodzero yevanhu vakaremara iri mubumbiro romutemo. Vanhu vanotarisirwa kuvhota vakasununguka. Saka isu takaona sokuti zvingawedzera kodzero dzavo kana pakawana runyoro vavajaira kurava naro, kana kuti yatingati Braille yacho, tingada kuti ivepo vanhu vavano vasingaoni vakwanise kurava vagokwanisa kuvhota pasina rubatsiro rwakanyanya runobva kumapurisa. Isu tinenge tichitoona kutoti kukanganisiwa kwebumbiro romutemo nokuti zvavakuita sokunonzi kuremara huda, kusaona huda. Saka tiri kushamisika kuti vana mai chigumba vava kudzamba-dzamba, asi vanoziva kuti zviri mubumbiro romutemo kuti munhu wese anofanira kupuwa mukana zvisinei kuti anoona kana kuti haoni.
Pane here zvimwe zvamunofunga kuti zvingagone kuitwa kuti dambudziko iri rigadziriswe nemazuva atasara nawe waya kusvika pasarudzo idzi?
Ndinoona sokuti tinofanira kudzokerana futi semapolitical parties pamisangano yatichaita. Ndoona sokuti hazvigoni kuti tiende kusarudzo tisina kumbenge futi takambosangana nezeke. Isusu panhume dzinhume dzedu dzatichatuma kumisangano yezeke ndicho chichemo chatatova nacho, takamirirawo vanhu vasingakwani, vasingaoni nevasinganzwi, uye nevamwe vakaremara vatiri kuona kuti vachatadzisiwa kuvhota kana kuti vachavhota vasina kufara, vasina mufaro pasarudzo dzinotevera.
Vanga vari mutauriri webato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Wilson Ncube, vakuraiwo nechihwai vachitaura vari parunare naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930-7270 ne-13630 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930-6040 ne-15460 pashortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930 6040 ne-15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318, nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika 5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook peji redu reVOA Shona.
Mukuru weBroadcasting Board of Governors kana kuti BBG muAmerica vaJohn F. Lansing vanoti zuva rimwe chete muchire mekucherechedzwa kwezuva rekufambiswa kwemashoko kwakasununguka kana kuti Press Freedom Day, uye mazuva gumi sarudzo dzinokwanisa kushandura nguva inofanirwa kutorwa nemutungamiri wenyika ari pachigaro dzisati dzaitwa, hurumende yeBurundi yakazivisa nechishanu chapfuura chivabvu 4 kuti yaizomisa nhepfenyuro yeVoice of America inoshandisa masaisai eFM kutepfenyura munyika iyi kwemwedzi mitanhatu kutanga nemuvhuro chivabvu 7. Mumashoko avo akaburitswa nezuro, vaLansing vakati vatori venhau veVoice of America vari munyika iyi vakazivisa nemuvhuro mangwanani kuti hurumende yakanga yamira neshoko rayo rekurambidza nhepfenyuro iyi. Vanoti kunyange hazvo Voice of America ichitepfenyurawo pamasaisai eAM, shortwave, terevhizheni pamwe nemadande mutande, FM ndiyo ine mukurumbira usina anopikisa pakusvika kuvanhu vazhinji muBurundi, vachiti vanga vasvika pakuvimba neVOA nekuda kwekutema kwayo isina divi rayakarerekera. Vanoti nekuda kwekuipa kwezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzerubatsiro rwevanotambura, nguva ino ndiyo nguva chaiyo iri kudiwa nepfenyuro iyi kudarika dzimwe nguva dzose. VaLansing vanoti BBG icharamba ichitsigira vanhu vemuBurundi nekuvapa zvirongwa zvinovimbika uye zvechokwadi. Vanotiwo vari kukurudzira mutungamiri weBurundi vaPierre Nkurunziza kuti vashandure danho iri kuitira kubatsira kuti pave nekugadzikana munyika, kudzivirira mhirizhonga uye kuchengetedza veruzhinji. Masangano anorwira kuti munyika muve nesarudzo dzakachena anoti reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI neElection Resource Center anoti asi kufara nehurumende iyo anoti iri kuda kutorera Zimbabwe Human Rights Commission masimba ekuongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Hurumende inonzi iri kuda kuti commission iyi iende pasi pebazi rezvemitemo uye gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata mukuru wesangano reElection Resource Center watawanda chimene kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Tarisiro iripo ndeyekuti parliament payacho atanga kugara zvakare. Bill iroro richatanga wadibhetwa pasi. Vakanyanyotarisira maproposals acho aiitwa kuti tizonzwisise kuti bill racho ramira sei parichazopasiswa muparliament.
Pari zvino chamunoshora pabhiriri chii?
Zvakakosha kuti vari muparlamendi vakoshese nyaya yekugadzirisa mutemo wetsarudzo, nokuti kana tichiti tiri kuda tsarudzo dzinenge dzichabuda zvakanaka, hatingabudise tsarudzo dzakanaka kana mitemo yetsarudzo yacho isati yananganiswa neconstitution. Saka chekutanga chatisiri kunyanyoona chichibuda zvakanyanya, takanyanyotarisa nezvataurwa naminista wejustice vaziyambi ziyambi, ndechekuti hapana pawanyatsobuda pachena kuti varikuda kunanganisa electoral act, mutemo wetsarudzo, nebumbiro redu remitemo. Saka izvozvo hazvina kunyanyobuda. Tazviona zvichibuda mune zviri kuproposwa navagonese, asi maonero edu dai hurumende yanga iri serious ine hurongwa hwekuti tsarudzo dzedu dzibude zvakanaka, vangadai vaudza minister wejustice kuti agadzirise zvese zvakashata zvingaita kuti election yedu itazonzi haina kufamba zvakanaka. Izvozvo hatisi kuzviona mune maproposals aya apuwa naminista.
Chamunonyanya kutyira apa chii?
Zvatiri kunyanyotyira pane zvataurwa naminista mumaproposals avo ndezvekuti vabvisa masimba kuZimbabwe Human, vari kuproposa kubvisa masimba kuZimbabwe Human Rights Commission. Masimba anova anga achishandiswa kuti vange vachi yatingati monitoring, vange vachiita monitoring
nyaya dzekodzero dzevanhu mutsarudzo, nekudza Human Rights Commission kuti iti kana isinge yaine zvayaona pakunyora gwaro ripoti yaro, vanofanira kunge vachitanga vaipa kuZimbabwe Election Commission vasati vabudisa zvavaona. Izvozvo hatisi kuwirirana nazvo, nekuti zvinobvisa simba rakapuhwa Zimbabwe Human Rights Commission nebumbiro redu remutemo kuti vange vachishanda vakazvimirira vega pasina anovaudza zvavanonge vachiita, yatingati independent pachemo. Saka ndozvatisiri kuwirirana nazvo zvataurwa naminista izvozvo. Minista wazvakare havasi kupa sezvandareva Zimbabwe Election Commission mukana yekuti vashande vasingaudzi zvekuita naminista wejustice. Izvi sekugara kwatatingotaura tichiita zviri kukanganisa independence yeelection commission, nekuti hatingati tsarudzo dzedu dzakanaka kana tiine mutemo unoti election commission pese painofanira kunge ichiita basa rayo inofanira kunge ichinobvunza minister wejustice kuti zvinoita here kana kuti aiwa.
Sokuona kwenyu imimi, Zimbabwe Electoral Commission yakasununguka zvakakwana here kuti iite basa rayo zvisina mutauro?
Semaonero edu izvezvi, mutemo uripo hautendedzi kuti Zimbabwe Election Commission inge yakasununguka kuti iite basa pasina anovakanganisa, nekuti mutemo uripo unoti kuti vaite basa Zimbabwe Election Commission inofanira kunge ichibvunza nekupiwa zvekuita neministry of justice, in fact naminista wacho wejustice.
Ava vanga vari mukuru weElection Resource Center watawanda chimini vari parunare muHarare naTonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chinoteverwa nechaunga cheHighlanders chadonedza mapoinzi akakosha panguva iyo cheDynamos chakanyararawo nezviremangwana remurayiridzi wacho Lloyd Mutasa pamushure mekukundikana kwake kukunda mumitambo mitatu yaanga apiwa. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotiudza kuti zvinhu zvakamira sei muzvikwata zviviri izvi.
Murayiridzi weDynamos Lloyd Mutasa ari murima, sezvo asiri kuziva kuti upenyu hwake kuDimbare hwakamira sei mushure mekunge vatungamiri vechikwata ichi vasona miromo yavo mukupera kwemitambo mitatu iyo ainge apiwa kuti akunde. Mutasa anoti achiri pabasa sezvo pasina chaati anzwa kubva kuvatungamiri veDynamos zvichitevera kurohwa kwakaitwa chikwata chake 2-1 neHarare City mumutambo wake wekugumisira pamitatu yaivapiwa. Mune mimwe mitambo miviri, Mutasa akarova Blue City neChapungu. Mudzimai wasachigaro webhodhi reDynamos vaBernard Marriott vaudza Studio 7 kubva panhare mbozha rwava Marriott kuti vaMarriott vari kunhamo kudomboshava uko vakarasikirwa nemwe hama yavo. Mutungamiri weDynamos vaKeni Mbaiwa avo vasiri kuuya kumitambo yedhimbare mazuva ano havana kubatika sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Kurohwa kwakaitwa Dynamos nemaSunshine City Boys kwasiya dhimbare yave pachinhano chegumi nembiri kubva pachinzvimbo chegumi icho vaive vari svondo rapera. Asi Mutasa anoti kunyange zvikaoma sei, Dynamos haizosvika mukubuda muPremier Soccer Leagues sezviri kutaurwa nevamwe.
Zvekureregetwa izvo, munhu anogona kutaura zvaanoda nekuti munhu, asi isusu tiri mazviri, handifunge kuti zvinhu zvatiri kutarisira.
Pari zvino Dynamos yakasiya chikwata chiri pasi pasi pemakundano aya cheBlue City nemapoints maviri chete. Asi Dynamos haisiriyo yega iri kuchema mushure mekunge Highlanders yadonhedza mapoints matatu akakosha zvichitevera kurohwa 2-1 kwayakaitwa pamusha neZPC Kariba iyo yaive iri pasi pasi zvikwata zvisati zvapinda mumitambo yegumi. Izvi zvasiya Bhoso yave nemapoints matanhatu pasi pengezi Platinum Stars uyezve mapoints matatu pasi peFC Platinum idzo dziri kutungamira makundano aya. Vamwewo vakaita sava Samson Madzinge avo vaifunga kuti Bhoso ingangotora mukombe weleague uyu vave nemamwe mafungiro zvichitevera zvakaitika nezuro.
Haizvozvo kana chichigoneka timu kakaita kadiki seZPC ka zvinonetsa manje kuti tichanzwisisa kuti ichatora league here kana kuti ichaita sei.
Asi zvikwata zvechicherwa cheplatinum ngezi Platinum Stars neFC Platinum hadzisi kuita zvekutamba mushure mekunge madamburo yawedzera mapoints eutungamiri hwayo iri pamusoro nekurakasha yadha 5-0. FC Platinum yakafamba kusvika muHarare ndokurova Herentals College 2-1 ndokuramba iri pachinhano chechipiri vaine tarisiro yekudzivirira mukombe uyo vakatora mwaka wapera. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Chicken In 2 Blue City 1, Mutare City Rovers 1 Black Rhinos 1, Nitrat 1 Chapungu 0, Triangle 2 Blue Chips 0, Shabani Mine 1 Caps United 1. Kwatambwa mitambo gumi, zvikwata zvishanu zviri pamusoro-soro ndeizvi: Ngezi Platinum Stars 26 points, FC Platinum 23 points, Highlanders 20 points, Chicken In 19 points, Triangle 19 points. Zvikwata zvishanu zviri pasi pasi ndeizvi: Shabani Mine 9 points, Herentals 9 points, ZPC Kariba 8 points, Chapungu 8 points, Blue City 7 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Masangano evarairidzi ari pasi pemubatanidzwa weFozeu anoti akaramba kutambira mari yakanga apiwa nehurumende sekuwedzerwa kwemihoro vachiti mari iyi ishoma. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanovhura zviri pamutemo mahofisi matsva edare reHigh Court kwaMutare vachivimbisa kuti nyika ichaita sarudzo dzakachena. Masangano anorwira kuti munyika muve nesarudzo dzakachena anoti haasi kufara nehurumende iyo inonzi iri kuda kutorera Zimbabwe Human Rights Commission masimba ekuongorora kutyora kwekodzero dzevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Vainesu zvakare manherano apo tichakupai dzimwe nhau na 7 PM. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Gibbs Dube.